Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechishanu 31 kurume March 2023 makaterera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
But nyaya yakanyanyodzama-dzama inyaya yekuti testimony kana kuti umboo huri kushandiswa nedare kana kuti grand jury huchabatwa zvakadii nemajaji kuti umboo hwavo kana kuti mawitness avo vari kushandisa anokwanisa kubhilivhwa here kana kuti anokwanisa kuva ari credible kuti vatambwa matonemoso.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakapomerwa mhosva panyaya yekushandisa mari yekutsvaga rutsigiro kubhadhara zvepabonde neumwe mudzimai.
Vachemisa ndinoona sekuti vachinonokei nekuti iko zvino tatova muna April, asi pachokwadi process iyi inotogona kuzopera kana muna May kana June chaiye, isi takatarisana nemaelections muna July kana kuti August.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti bato reCitizens Coalition for Change rakanonoka kuzivisa vatsigiri varo nezvenzira yekusarudza vamiriri vavanoda musarudzo dziri kuuya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakabatwa vaine mhosva kana kuti indictment panyaya yavange vachipomerwa yekushandisa mari yekutsvaga rutsigiro kubhadhara mumwe mudzimai aiita zvepabonde, amai Stormy Daniels. Nepfenyuro dzakawanda kusanganisa National Public Radio, CNN, Fox News nemapepanhau akaita seWashington Post, New York Times nemamwe ari kutaura nezvenyaya iyi. Dare rakabata vaTrump nemhosva iyi rekuManhattan muNew York harisati razivisa zviri pamutemo nezvemutongo uyu. VaTrump vanonzi vakaita zvepabonde naStormy Daniels vakazoshandisa magweta avo kubhadhara mari apo vainge voda kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2016 idzo vakakunda amai Hillary Clinton. VaTrump vange vachiramba mhosva iyi vachiti yakanangana nekuda kuvadzivisa kukukidza kuva mutungamiri wenyika zvakare. Tabata nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye kuti vatiudze pamusoro pechiitiko ichi uye nezvinotarisirwa kuitwa, sezvo akakarike kutanga kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vapomerwe mhosva yakadai.
Indictment yaitwa vaTrump yatingati summons kana tichitaura zviri kuZimbabwe yekuti vaozopindura mhosva yavari kupomerwa yekupa anonzi aimbova achiacta mafirimu vanhu vakuru mari just before my elections. Saka inonzi grand jury isangano revanhu vanenge vakaunganidzwa nedare vanokwanisa kuindakta chero munhu zvake muno muAmerica kuti auye achizopuhwa kana kuti kuzotaurwa nyaya yakupomerwa.
Saka nyaya iyi ine uremu hwakadini, inotyisa zvakadini? Mumatare edzimhosva, mumaonero evanhu, sezvo tichinzwa kuti ndiko kwekutanga munhu waimbova mutungamiri weAmerica achipinda parumano nzope pakaita seapa.
Nyaya iyi yakakosha zvakanyanyisa pakuti vaTrump vakupomerwa kuti nyaya iyi vakaipara vachida kuvhiringidza kana kuti vachida kudzira nyaya dzavo kuti vasaelektwe kana kupawo president. Saka ndo makoshero akaita nyaya yacho iyaya uyezve kuri kunzi vakashandisawo futi gweta rawo raimbove gweta rawo vanonzi vaCohen avo vakabatwawo futi nenyaya dzakawanda ende vachiri kungorwisana futi nenyaya dzavo matare dzimhosva kuti vabhadhare iyoyi mari saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvinoti kana vakabatwa nemhosva zvinokwanisa kuzobudisa dzimwe nyaya dzisiri related pane iyi but zvichabuda panyaya iyi and vanokwanisa kubatwa nemhosva but nyaya yakanyanyodzama-dzama inyaya yekuti testimony kana kuti umbowo huri kushandiswa nedare kana kuti grand jury huchabatwa zvakadii nemajaji kuti umbowo hwavo kana kuti mawitness avo vari kushandisa anokwanisa kubhilivhwa here kana kuti anokwanisa kuva ari credible kuti vatrump vabatwe nemhosva
kana makatarisa nyaya iyi munoona sekuti vatrump vanomukana wakadini kuti vawanikwe vasina mhosva
vatrump semaziro atinongovaitawo vanoita senge munhu ane atingati matricks muheads and ivo vari kutaura kuti hapana nyaya kana kuti hapana havana kuita zvavari kupomerwa saka sezvinongoonekwawo pamberi pemaziso emutemo ekuti munhu wese anonzi ari presumed kuva innocent kusvika anzi ane mhosva ndiona senge kuda uyu ungave mukana wavatrump kuti vakwanisewo kutaura nyaya dzavo vachivhika kana kuti vachizvidzivirira panyaya iyi yavari kupomerwa iyi nyaya iyi yave nenguva ichitaurika before vatove president vari president naiko zvino vasiri president saka kana vasina kuipara mhosva yacho uyu ndiwo mukana wachowo kuti vasabatwe nemhosva but kana nyaya yaenda before yatingati grand jury inombotanga yambonzwika ivo vasati vauya and grand jury iyoyo yevanhu vanenge vakabatanidzwa nedare vanenge vatozvikonvinsa ivo kana kuti kuzvisimbisa ivo kuti apa vatrump avo vanogonasa kubatwa nemhosva ndosaka vazoindictwa but paipa pasina nyaya chaiyo chaiyo grand jury yaigona kuita inyaya ina haina kana musoro regai vatrump vaenda but kudedzwa kwavaita kugrand jury zvinotaridza kuti iyi nyaya iyi yakasimba and ine umbowo huri kubhilivhwa nevedare
zvino vamasiye zvapaitwa nyaya yakadai indictment yakadai chichoitika kuna vatrump zvinhu zvichafamba sei kubva panapa tichienda mberi
ya kubva panapa ichienda mberi inyaya yekuti vatrump vakufanwa kuenda kunew york uko ndo kune dare racho kune grand jury pavachanomira pamberi pegrand jury vachipomerwa nyaya yavo and kubva ipapo nyaya yacho inenge yakuchipinda matare edzimhosva kuti vachitongwa magrand jury proceedings atingati maproceedings emugrand jury akawanda acho anoitwa in secret public haiwanzokuinvitwa mumaproceedings akadaro but kana apera nyaya yacho inenge yakuchienda before mapublic courts kuti vatrump vachitongwa nenyaya
avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye vatiparunhare kuTexas nestudio 7
bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti richasarudza vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino svondo rinoya musi wa5 kubvumbi kana kuti April vanoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone vanoti bato ravo hariiti sarudzo dzekuvhotera vacharimiririra kana kuti maprimaries asi vatsigiri vebato iri vemunharaunda dzose vachaita zvokubvumirana kuti ndeupi achamirira bato iri musarudzo vamakone vanoti kusarudzwa kwevamiriri veCCC kuchaitwa nevakuru vebato iri munharaunda dzavanogara vakazvimirira uye vachapa wese anenge asarudzwa mukana wekutambira kana kuramba kusarudzwa kwavo nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Chipo Dendere vanoti havaoni izvi zvichishanda zvakanaka sezvo vanhu vaifanirwa kupiwa mukana wekusarudzwa wavanoda
sarudzo iri kuitwa nevebato reCCC rekusarudza vanhu vachazenge vakavamiririra mumaelections ari kuuya gore rino yakanaka vanhu vazhinji vanga vakamirira kuti macandidates achazotaurwa riini kana kuti nzira yekusarudza macandidate ichazotaurwa riini vachemisa ndinoona sekuti vatinonokei nekuti iko zvino tatova muna April asi pachokwadi process iyi inotogona kuzopera kana muna May kana June chaiye isi takatarisana nemaelections muna July kana kuti August. Zvakakosha kuti vataure kuti timeline yavari kutarisirana nayo ndeipi, asiwo zvakakoshawo kuti tirumbidze kuti zviri kunzi vanhu vachabva muvanhu. Anenge asina kusarudzwa nevanhu aamiririre bato. Izvi zvakakosha kuitira kuti pasazova nemakandidati maviri maviri anenge achida chinzvimbo chimwe chete.
Makatarisa nzira yokusarudza vamiriri vebato reCitizens Coalition for Change kwataurwa navachamisa uku, pane zvamunoona sezvinganetsa here Dr. Dendere?
Asiwo bato racho riri kuti kana vanhu vasarudzwa vachazenge vachipiwa matesti ekuona kuti pfungwa dzavo dzakajeka zvakanaka here kuti vakwanise kuita basa iri. Ipapo panogona kunetsa nekuti isu hatisati taona kuti mibvunzo inenge iri pamazamanishoni acho yakamira sei. Ko zvinozofamba sei kana munhu anenge asarudzwa nevanhu akazofuera zamanishoni iroro vakaona kuti pfungwa dzake hadzina kujeka sezvavakanga vachifungira? Vachadzokera here kuvanhu vanoti uyu munhu pfungwa dzake hadzina kujeka, saka tipewo mumwe munhu?
Saka Dr. Dendere, sokuona kwenyu, kana Citizens Coalition for Change ichida kuti vanhu vasarudze voga vavanoda kuti vavamirire musarudzo, zano ramunga vapa panyaya iyi nderipi?
Muonera unge kuti kana vachida kuti vanhu vabve kuvanhu, dai vati vanhu vave nenzira yekuona kuti mibvunzo yacho ichazenge ichibvunzwa pamazamanishoni aya ndeipi, kuitira kuti vagare vasarudza vanhu vane rudzidzo rwakadzika kufanana nezviri kudikanwa nepati. Zvinogona kuzonetsa izvo kuti kuda vanhu vaya vanopasa mazamanishoni vanenge vasiri vanhu vanonzwisisa zviri kuitika mudunhu ravasarudzwa racho. Asi zvinofadza nekuti hatisati tambozvionawo munyika medu meZimbabwe vanhu vachisarudzwa saizvozvi. Saka prosesi yacho ikafamba zvakanaka, zvinhu zvinogona kubudirira chaizvo.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paWellesley College kuMassachusetts muzvinafundo Chipo Dendere vari parunare kuMassachusetts kwakare neStudio 7. Nepfenyuro yeAl Jazeera nezuro yakaburitsa chikamu chechipiri cheuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari yakasviba munyika, kana kuti money laundering. Mutori wedu wenhau Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Muchikamu chechipiri, Al Jazeera yaendera mberi nekupfumura kucheneswa kwemari yakasviba neuori mukutengeswa kwegoridhe, ichitarisa kunyanya zvinonzi zviri kuitwa neimwe shoroma munyika, vaSimon Rudland. VaRudland muridzi wekambani yeGold Leaf Tobacco inotengesa foga kuSouth Africa. Muna 2022, South African Revenue Service yakamupomera mhosva yekutengesa fodya zvepamukoto. Magwaro ari kuburitswa neAl Jazeera anonzi anoratidza kuti Rudland anokweretesa imwe mari kuhurumende yeZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe inonzi inozopa Rudland mukana wekuchenesa mari dzake dzakasviba muZimbabwe kuburikidza neFidelity Printers nebhanga guru renyika. Imwe shoroma inonziwo inoita zvekuchenesa mari nekuba goridhe, vaEwan Macmillan vanoti vaRudland ndivo vakabata upfumi hweZimbabwe yose. VaRudland vanonzi vaishanda nemushakabhu Sibiso Moyo, vaive gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya vanonzi vane ukama nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Mumwe abuda achizviti ndiye anoburitsa nekupinza mari munyika pamwe negoridhe mushandi weCivil Aviation Authority anoona nezvekuchengetedzwa kwenhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport, vaClopers Chidodo. Vari kupinza nekuburitsa mari muZimbabwe ava vanonzi vari kushanda nemakoronyera makuru pasi rose. Asi chiri kurwadza vakawanda munyika kusanganisira nhengo dzeparamende inyaya yekuti hurumende haina zvayati yataura pamusoro penyaya iyi kunze kwekuvhundusira vatapi venhau. Vatendai Ruben Mbofana ndemumwe asiri kupara nezviri kuitwa nehurumende.
Zvinoshamisa zvendezvekuti hatinzwi kubva pakabuda dhokumentari iyoyo, hapana kana izwi shoko ratakabva kana kune mukuru wenyika Yokuti mosha hombe, inyaya hombe sesa ineche kuite ne uraramu wevanhu weZimbabwe. Ndokuti hatingarasikirwi nezvicherwa zvedu neupfumi hwedu neukopokopo wakadai.
Mumiriri weHarare North muNational Assembly vaAlan Markham vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi iri kuvashusha uye vakatoikwidza kuparamende asi havana mhinduro inobutsa yavakawana.
Dati hurumende seyaramba yakanyarara chete iri kumiriri inobvuma here kuti ndizvozvo kana zvisirizo. Kana zvisirizozvo sei asi kuendesa nyaya kukota. Kana pane chinhu chiri kunetsa muReserve Bank kana kuMinistry of Finance zvibude tione, because isusu taneta manje gold yese iri kuenda, madiamonds yese akaenda, isusu taramba takagara tiri kutarisa.
Vamakamu vati mutauri weparamende akavaudza kuti gurukota rehurumende rine chekuita nenyaya iyi richatura mashoko kuparamende pamusoro penyaya iyi, asi havana chivimbo chekuti izvi zvichaitika. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wekomiti inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yepublic account committee, sezvo sachigaro wekomiti vaBrian Duwe vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Itasa vamasimba mavadza veZANU PF vati hapana zvine musoro zviri kutaurwa neAl Jazeera. Makurukota ehurumende nehofisi yavamunangagwa vari kuramba kutaurawo nevatori venhau nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Gurukota rezvemitambo amai Kesti Coventry vanoti Zimbabwe haizi kukwikwidza kumiswa mitambo yenhabvu kwakaitwa Zimbabwe nesangano rinoona nezvenhabvu pasi pose reFIFA. Zimbabwe yakambomiswa kukwikwidza nekutamba mitambo yenhabvu gore rapera ichipomera hurumende yeZimbabwe mhosva yokupindira mune basa riri kuitwa neZIFA, Zimbabwe Football Association. MuNewsday, nhengo dzeparamende dzinoti dzinoda kuti gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti varodedzere kuti sei hurumende ichichidzira vatori venhau. MuNewsday makare vaHubert Madzani avo vanozivikanwa nerekuti Hubert Angel vaudza vatevedzeri vavo kuti varwise vanhu vanovapomera mhosva yokubudisa goridhe munyika zvisiri pamutemo nekuchenesa mari yakasviba, zvichitevera vhidhiyo yakabudiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko pano pastudio 7 ngatibetseranei kusikana shoko iri. Vediwe ngatirejistei, ndo panotodikwa nyaya. Ngatirejistei vechidiki vese nevanhu vakuru, tibvise hurumende iyi. Vanhu vaperera mumajere Jobskala asunungugwe vanaita idzamara vakanyura vana mo blessing ala havasati vavigwa. Saka nitiri kuramba tichidzosa maoko akatsvukawo, maoko akachena aripo. Kochiiko vanhu, sumukai. Sumukai michembere muri papo, muvhotere pamukomana weyellow. Ndomaoko akachena asina mhosva. Ndinofunga kuti bato ringachena iroro rekuti vanhu vanosungwa matare acho akabatwa neruoko gune rwakatsvuka ropa igogo. Vana moblessing haana kuvigwa mwana uya. Vana itaidzamara vakangorohwa. Nhasi kwakatsimbidzigwa vana Jobskala. Vazhinji vese vanhu vakaabhiuziwa, vanhu vakaurawa. Ngatichinjei, sumukai, sumukai vanhu. Sumukai tinorejista kuvhota, tibvise nyika mumadhaka. Simukai, nemi vachamisa tibetsereiwo kutsvaga mazano ekudifenda mavhotsi edu. Pasabigwa apa, vasadire mabhokisi avo etsvina avanenge vakaunganidza pamwe apa. Hatichadi taneta.
Mavhazo ane nhema. ZANU ndiye inonzi inobirira maelection. Ngavaite rirani, vakaita rirani Zimbabwe yese, population yese yeZimbabwe, ndopavanozoona manje kuti ZANU inobirira maelection. Inobirira, vari kuchema madhara madzimai anga achidha muzano, vava kuchema manje nenyaya yekuti havachawani chihwitsi mumuromo ende vachatambura ndiwo vachava mapurwa chayo chayo emumvura akutsva nezuva. Ava vanhu vezano vakuchema ezvino ana Kembo Muhadha vakadyiwa navana vadiki vanga vajaira ngodya mari.
Makadii makadii pastudio 7. Ndakabigwavo foni, ndanga ndisina foni, saka handizivi zviri kuitika mazuva ano. Ndandisingateereri studio 7 nokuti ndanga ndisina foni. Ndajaira kuiteerera mumagurupu. Makadii henyu pastudio 7, muri sei kumativi mana enyika vana vezimbabwe? Ini ndinofara, ndofunga ndichatanga kuteerera studio 7 izvozvi.
Maza kuti tiripusi ihwini, vanhu vanofanira kuvhota neuwandu hwavo, poita majini hombe yakakura yekuti kana vakada kubirira havakwanisi. Uye mafanira kuziva kuti ZANU-PF yasara nevanhu vatatu. Vanhu vatatu vasara kuZANU-PF ndevari kudya neZANU-PF nevari kutya mhosva dzavakauraya vanhu like pa2008. Kwozotiwo vamwe vanorwara ndyi vatinoti vanenge vanotopenga ndo vangosara ZANU-PF yavo.
Makadini makadini vashamari vestudio 7 apo, makadini mose isikunotiri nai. Inini kuona kwangu nezvemazvo kubuda kuAl Jazeera izvi, ndinotofunga hangu kuti president Mnangagwa ngavasiye basa, nokuti havasi kutoboita action yekuti vasunga kana kuti vasaspenda nhingi, vasaspenda nhingi. Vari kungonyarara vari ikoko kwavari zvekuita kunga ndo vanonyatsotoziva zvinhu zvacho zvekuri kuitika zvemari izvozvo. Inini ndotofunga hangu kuti president Mnangagwa must step down once and for all.
Kustudio 7, kustudio 7, muri seiko vatona nokawande? Amai Kamala Harris, tinozvitenda kuti vari kufamba mumatunhu eAfrica. Asi isu kunyika yedu yeZimbabwe hatisapoti hungochani. Hungochani hatihusapoti hwavari kusapota kunana Ghana huwo. Hungochani hatihudi, hatihudi. Ndizvo zvinhu zvakaverengwa muBhaibheri, mukateerera muBhaibheri, zvakaparadzanisa Sodoma neGomora. Nekuda kwekuti varume vangava vakugara navarume, vakadzi vachigara navakadzi, ndozvinhu zvakaita kuti Sodoma neGomora riparare nekuda kwehungochani. Saka amai Kamala Harris zvovari kuita zvakanaka, asi tiri kuramba kuti isusu vakurudzire muAfrica kuti hungochani hwakanaka. Hatihudi. Ndinokumbira odhiyo yangu iyi ngaifambe. Hatihudi hungochani.
Mudzo wangu uri pamadzishe maoveti, mapurisa namasoja, kuti ndohondo yachere takarwirai? Ndohondo yachere yamakanorwirai? Ndiyo hondo yacho here yekuti vamunangagwa vangodya vari voga vachiluta? Ndohondo yacho here imi madzisabhuku namachifu? Ndohondo yacho here naivo vacho vedzikuru vesvondo? Ndohondo yacho here yekuti Mnangagwa angoluta ake nemhuri yake muchingoti ngaarambe aripo, ngaarambe aripo, ngaarambe aripo? Ndohondo yacho here iye achiluta kudai?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. America ndiyo yakave nyika yekutanga kucherechedza kuzvitonga kweKazakhstan muna zvita wa1961. Kubva ipapo America yakabva yazvipira kuremekedza mitemo yepasi rose inobata kuzvitonga kwenyika, pamwe nekuremekedza miganho yeKazakhstan nenyika dzemudunhu rose. murwendo rwavo kunopinda musangano C5+1 ministerial kuAstana. Gurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica vaAntony Blinken vakasimbisa kuzvipira kweAmerica murutsigiro rwayo kuKazakhstan kuti ironge remangwana rayo yakasununguka. Gurukota vaBlinken vakadzokorora zvakare kutambira kwavo kuzadziswa zvizere kweurongwa hweshanduko hwemutungamiri weKazakhstan vaKasim Jomart Tokayev wakaziviswa muna kurume wegore rapera. Vakati tiri kutarisira kuona mamwe matanho echokwadi achatorwa neKazakhstan mukucherechedza urongwa ihwohwo, kutambanudza kupinda muurongwa hwezvematongerwo enyika, kuwedzera kutarisiswa kwehurumende mune zvainoita, kumisa uori, kuzivisa nguva inofanirwa kugarwa nemutungamiri wenyika ari pachigaro uye kuchengetedza kodzero dzevanhu. Vakati shanduko idzodzo ndidzo chikonzero chakakosha chiri kuita kuti vanodyara mari dzavo vekunze, kusanganisira avo vanobva kuAmerica, vari kunyanya kutarisa kuKazakhstan. Vemabhizimusi vekuAmerica vakave vamwe vekutanga kusima mari dzavo imomo, vachiisa mari inodarika mabhiriyoni makumi mashanu emadhora kana kuti $50 billion muupfumi hweKazakhstan kubva muna 1991. Kazakhstan inoramba iri shamwari yakakosha mukuderedza kupararira kwezvombo zvenyuklia kuburikidza nekuparadza zvombo zvenguva yeSoviet Union, kubatsira mabasa ekuchengetedza runyararo kubva kuLebanon kusvika kuMali, kutsvaga ruzivo rwenyeredzi nezvemuchadenga kuburikidza nemushandira pamwe, uye kudzosera kunyika dzavo pamwe nekuvadzosera upenyu hwavo hwekare vaimbove varwi vechitororo vekune dzimwe nyika vanodarika mazana matanhatu nemhuri dzavo. America yaratidza kuzvipira kwayo mukukura kweupfumi pamwe nebudiriro muCentral Asia. Vakadaro vaBlinken vakati kubva muna chikumi 2022 America yaisa mari inosvika mamiriyoni gumi nematanhatu nechidimbu kana kuti $16.5 million yakanangana nekuchengetedza chikafu mudunhu. America yakatangawo chirongwa cheEconomic Resilience Initiative for Central Asia, icho chakanangana nedunhu reCentral Asia, chichawanisa mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora kana kuti $25 million yekukudza nzira dzekutengeserana mudunhu, kutanga misika yekutengesera kunze, kukwezva nekusimudzira zvakanyanya budiriro kumabhizimusi akazvimirira, pamwe nekuwanisa vanhu unyanzvi hunoenderana nemisika yemabasa anhasi. Munguva yavo yekushanya, vaBlinken vakazivisa nezverumwe rubatsiro kudunhu. Vakati, ndiri kuzivisa rumwe rubatsiro rwemamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora $25 million kuchirongwa ichocho, inoita mamiriyoni makumi mashanu emadhora kana kuti $50 million yekusimudzira upfumi hwedunhu nekunyatsoona kuti vanhu vavaniswa unyanzvi hwavanoda kuitira kuti vabudirire muupfumi hwepasi rose. Vakati kuitira kupa mikana nekubatanidza vanhu vemuCentral Asia, America iri kuparura urongwa hwekuita kuti vechidiki vane unyanzvi vanodarika chiuru kana kuti 1,000 vari muhurumende nevanhuwo zvavo vavedzere ruzivo rwavo rwerurimi rwechirungu. America, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan neUzbekistan dzakazvipira kuramba dzichiendesa mberi kugovana zvinangwa mune zveupfumi zvakatikomberedza pamwe nekuchengetedzeka. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica, amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakabata vaine mhosva panyaya yokushandisa mari yokutsvaga rutsigiro kubhadhara zvepabonde neumwe mudzimai. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti bato reCitizens Coalition for Change rakanonoka kuzivisa vanhu nezvenzira yekusarudza vamiriri vavanoda musarudzo dziri kuuya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.